Sarudzo dzemuAmerica ndedzimwe dzinodhura zvakanyanya pasi rose. KuBritain muna 2019 mari yakashandiswa musarudzo yainge iri shoma nekakapetwa makumi maviri nemana zvichienzaniswa nesarudzo dzakaitwa muAmerica muna 2020. MuAustralia musarudzo ya 2019 mapato ezvematongerwo enyika akashandisa zvikamu makumi mashanu kubva muzana chete zvemari yakashandiswa nemunhu mumwe chete musarudzo dzemuAmerica muna 2020. India ndiyo ine sarudzo yakashandisa mari yakawanda muna 2019. Mari iyi yainge yakawanda kudarika mari yakashandiswa musarudzo dzemuAmerica muna 2016. Asi mari yakashandiswa neIndia yakava shoma zvichienzaniswa nemari yakashandiswa muAmerica muna 2020. Muna 2020 mari inodarika mabhiriyoni gumi nematanhatu emadhora ndiyo yakashandiswa musarudzo yemutungamiri wenyika pamwe nesarudzo dzenhengo dzedare reCongress muAmerica. Mari iyi inosanganisira mari yakashandiswa musarudzo yemutungamiri wenyika, dare reSenate neHouse of Representatives, mapato nevamwe vanenge vaine mari dzavo vanenge vachitsigira vavanenge vachifunga kuti vanozoita zvido zvavo. Ko, vanokwikwidza vanoshandisa mari iyi kuita sei chaizvo? Mari yakawanda inoenda pakuzvishambadzira. Imwe mari inoshandiswa mukuita basa, kubhadhara mari yevashandi uye kutsvaga nzira dzekuwana imwe mari yekuzvishambadzira. Asi munhu ane mari yakawandisa ndiye anokunda here? Hongu, asi kwete nguva dzose. Muna 2022 musarudzo dzepakati petemu zvikamu makumi mapfumbamwe nezvitatu kubva muzana zvevanhu vaida kusarudzwa kuva nhengo dzedare reHouse of Representatives uye zvikamu makumi masere nezviviri kubva muzana zvevanhu vaida kuva nhengo dzeSenate zvakashandisa mari yakawanda ndizvo zvakakunda musarudzo idzi. Asi kana munhu akunda musarudzo kutsvaga mari hakupere. Vasarudzwa vanoramba vachitsvaga mari kuitira sarudzo dzinotevera.